Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina gunyana 6 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuro yeguta reHarare yaita musangano nhasi nevagari kuitira kuti pakurukurwe zvakakosha zvinofanirwa kugadziriswa muguta pamazuva zana ekutanga. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosvika munyika nhasi vachibva kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Darare High Court rinotambira chikumbiro cheMDC Alliance chekuti iite musangano wayo isingarambidzwi nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeguta reHarare yaita musangano nhasi nevagari kuitira kuti pakurukurwe zvakakosha zvinofanirwa kugadziriswa muguta iri pamazuva zana ekutanga. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Kanzuro yeHarare inoti pamazuva zana ayo ekutanga ichagadzirisa dambudziko revanotengesa mumigwagwa kuitira kuti vatengese zvisina njodzi yekuparadzira zvirwere nekugadzirisa mudhorobha kuti mufambike zvakasununguka. Kanzuro inoti inodawo kugadzirisa zvivakwa zvekanzuro kusanganisira zvimbuzi zvinoshandiswa neveruzhinji pamwe nekugadzirisa nyaya yemvura. Vachitaura vakamirira meya weguta reHarare Muzvare Kudzaika Dzombe vanova kanzura kuMarlborough vati kanzuru yavo ine chinangwa chekuchenesa guta pamwe nekuzadzisa mabasa ainotarisirwa kuita neveruzhinji.
Patanga tichienda tichidzokera muvanhu tanga tichinzwa nyaya yemaissues emavendors mutown kufambika kwazvo kunetsekana kuti zvirwere zvichaita zvichitapudzira zvakafanana na cholera na typhoid. Saka ndo maissues ekutanga. Chechipiri tichaita zvekuti tikwanise kudecongesta maroads edu. Tichifokasa nenyaya yedze mushikashika nemakombi nepabzve public transport. Chechitatu chatichatarisira futi kugadzirisa mapublic toilets nemabuildings edu kuti titeke stock of mabuildings edu ekansel latinawo.
Muzvare Kadzombe vatiwo vakatarisira kuwanisa vagari vemuHarare mvura yakachena.
Tunoziva kuti pane manzvimbo dzakasiyana siyana dzisina mvura. Toda kutanga tamboedza kuregulaiza maboles achona nevanenge kuti titore stock yevanawo and then kuti tiwedzere mishonga yokugadzirisa mvura. Chati kuda kufokasa on toda kutora stock yemawetlands edu kuti tiapreserve because tinoziva kuti kumberi uko ndiwo anoita kuti mvura irambe ichibuda mumatepi edu vanhu vasanetsikane.
Vahard Life Mudzingwa avo vanoshanda necommunity water alliance vaudze Studio 7 kuti chikuru chavanoda kuti kanzuro igadzirise nechimbi chimbi kusimudzirwa kwekodzero yekuwanisa vagari mvura yakachena.
Isusu sevagari chinja tiri kutarisira kuti chigadziriswe pamazuva 100 ekutanga inyaya yemvura. Kukudzwa kwekodzero yemvura nekuzadziswa kwekodzero yemvura zvinoburikidza nezvinhu zvizhinji zvakasiyana siyana. Nyaya yekuvharwa kwemvura zviri pamutemo hatizvitarisira. Budget ravo tiri kutarisira kuti reSitofarari ngaringe rine 10% yayo ngaiyo ngeiri yemvura uyewo ngavachengetedze matoro.
Nengo inoshanda necombined Harare Residents Association vaRuben Akili vatiwo nengo dzavo dzakatarisira kugadziriswa kwemuripo wekanzuru inonzi pachirungu billing system vachiti mari dzevagari dzavanobhadhara dzimwe nguva dziratidzi pamapepa emvura. Vaakili vanotiwo vakatarisira kuti kanzuru itsva iyi iite mabasa ayo pajekerere pamwe nekuzivisa vagari zvavanenge vachiita.
Kugadziswa kwebilling system tinoona kuti billing system ndochinhu change chichidzorera vagari kuti vabhadhare mitero. Saka vanhu vakakwanisa kugadziriswa billing system yekuti vanhu vakatanga kubhadhara zvichibva zvaratidza kuti mari yabhadharwa. Haizingi zvinotibatsira kuti mari ive inotanga inopinda mukanzuro.
Vagari vemuHarare vanoti vanoshuvira kuti kanzuro yavo ichashanda zvakanaka pasina kupindira kwebazi rezvematunhu sezvaiitika mukanzuro yakanga ichishanda iri pasi pevaimbova meya weguta iri vaBernard Manyenyeni avo vakapedza temu yemuna Chikunguru. VaManyenyeni vakatiwo kupindira kwehurumende kwakakanganisa zvikuru mashandiro ekanzuru yeHarare. Kupindira kwehurumende mumashandiro emaguta kwakatanga muna 2000 apo MDC yakatora makanzuro ose mumaguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika nhasi munyika vachibva kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Musangano uyu wakapindwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica une chinangwa chekutengeserana pakati peChina nenyika dzemuAfrica. Pakapera musangano uyu, China yakavimbisa kupa chikwereti nyika dzemuAfrica chemari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora. Imwe yemari iyi inonzi chashandiswa nenyika dzemuAfrica kubhadhara zvikwereti zvadzo. Kubva muna 2000 kusvika muna 2017, China yapa nyika dzemuAfrica mari inoita mabhiriyoni zana nemakumi mana emadhora. Mari idzi dzinonzi dziri kushandiswa mukuvaka zvivakwa zvinokosha pamwe nekubatsira nyika idzi mukuvandudza upfumi hwadzo. Mudzidzi munyaya dzekudyidzana pasi rose vaOstelos Gift Sisiva vati havaoni kuenda kumusangano kwakaitwa navamunangagwa kuchisumudzira nyika munyaya dzeupfumi, asi vatiwo izvi zvinopa mukana wekuti nyika ibudise pachena zvinangwa zvayo panyaya yekudyidzana neChina.
Hationi kuti forum iyoyo inogona kubetsera panyaya dzekudevelopa economy, asi nyika yeZimbabwe ine mukana yekuti ishandise that forum kuti iadvance atinoti maforeign policy objectives enyika. Iforum yekuti inogona kubetsera kuti nyika kana yakangwara kuti muzive kuti aiwa foreign policy yeChina yakamira so towards Zimbabwe, yedu yeZimbabwe yakamira so towards China, kuti tiutilize forum iyo especially panyaya dzemari dzinenge dzaiswa, nyaya dzemaloans, nyaya dzakasiyana siyana dzekuti Zimbabwe neAfrica dzinogona kushandisa kuti tiwane inonzi economic development.
VaMunangagwa vakaenda kuChina nevanhu vakawanda vanosanganisira vaive makurukota muhurumende pasati paitwa sarudzo. VaMunangagwa vari kutarisirwa kudoma makurukota avo chero nguva. Hazvisati zvabuda pachena kuti Zimbabwe ichawana mari yakadii kubva kuChina pamari inoita mabhiriyoni makumi matanhatu emadhora iri kupiwa Africa nehurumende yavaXi Jinping. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.
Dare High Court ravhuma chikumbiro chemubatanidzwa weMDC Alliance chekuti vaite musangano wavo mapurisa asingavarambidzi. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare re High Court Justice Noctula Moyo vati MDC Alliance inokwanisa kuenderera mberi nemusangano wayo pazvara inoda mushure mekuzivisa mapurisa sezvakafanira uye kuti musangano uyu unofanirwa kuitirwa panzvimbo ine zvimbuzi. VMDC Alliance vaive vaita chikumbiro chechimbi chimbi kudarira High Court musi wechishanu chapera mushure mekunge mapurisa arambidza musangano wavaida kuita pambizo 4 Shopping Center Mukwekwe nemusi weSvondo. Justice Moyovati nekubvumirana kwemapoka maviri munyaya iyi zviri pachena kuti chikonzero chikuru chaive chaita kuti mapurisa arambidze musangano uyu kwaive kutyira kuti musangano wakadaro waigona kuwedzera kupararira kwechirwere chetyphoid. Vati MDC Alliance inogona kuitira musangano wayo munhandare yeMbizo Stadium. Vatondera ichitere rimwe remagweta ange akamirira mubatanidzwa weMDC Alliance vatsinhira parunhare zvaturwa nedare vakati vakamirira kuwana magwaro emutongo uyu kuti vazosvitsa kumubatanidzwa weMDC Alliance. Mune imwewo nyaya vaFrancis Mangwendeza mumwe wevanhu vaviri vaiva vakamirira MDC Alliance mukukwikwidza kuve mumiriri weBulawayo South vakwira kudare reElectoral Court vachipikisa kusarudzwa kwavaRaj Modi veZANU PF. Kwetara vamangwendeza vamachovana Ncube vaudza Studio 7 kuti vamangwendeza vari kutsutsumwa pamusoro pekuti pamberi pesarudzo dzemuna chikunguru Zimbabwe Electoral Commission yakaburitsa gwaro raive nemazita evanhu vainzi vakati havachakwikwidze musarudzo. Zita ravamangwendeza raivewo pagwaro iri zvisinei kuti vaive vasina kutaurira ZEC kuti havachakwikwidza.
Zvakaitwa ndezvekuti the Zimbabwe Election Commission yakavhisa zita rake papepa notice ichitaurira vanhu kuti anobuta mucompetition yacho iye asina kubuta. So vamangwendeza bakati tiendese kuhigh court chikumbiro chekuti nyaya yacho iyoyo igotariswa kuti aina kukanganisa kugadzirwa kwesarus MP for Ula South Coast Stress.
Vanwe vati vamirira kunzwa kudare kuti nyaya yavo ichanzwikwa riini. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kupikisa zvinenge zvabuda musarudzo kupedza nguva. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Totanga nemuSouth Sudan. Dare rechuto muSouth Sudan ratongera mauto gumi kugara mujeri kwemakore ari pakati pevanomwe neupenyu hose muchire mekunge awanikwa aine mhosva dzekubata chibharo vashandi vekunze vaibatsira pamwe nekuuraya mumwe mutori wenhau. Mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vanozivisa kuti vachamira kugadzira zvombo zvenyuklia uye kumisa kuedza zvombo zvehondo zvinosvika kure panotanga gore ra2021. Topedzisira nekutarisa zvaitika muJapan. Kundengendeka kwenyika kune uremu we 6.7 kwaitika pachitsuwa cheHokkaido uye kwasiya vanhu vanomwe vafa vakawanda vakuwara. Kusamira kwezvinhu zvakanaka munyaya dzezveupfumi munyika kunonzi nevamwe vari mubato rezano PF pamwe nevesangano revakarwa hondo yerusununguko kuri kukonzerwa nevanopikisa senzira yekuti vanhu vapandukire hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vaudza bepanhau reNews Day kuti matambudziko ari munyika mune zveupfumi pari zvino ari kurwadza vanhuwo zvavo munyika, izvo zvinozogona kuita kuti vanhu vazopandukira hurumende vachiipomera mhosva yekukundikana kufambisa nyika nemazvo. Pari zvino mitengo yezvinhu inonzi iri kukwira zvisina mukara akamboona. Mafuta edzemotokari anonzi ave kunetsawo panguva iyo gorosi richinzi rasara munyika nevanobika chingwa rasara shoma-shoma risingakwaniri nyika mwedzi mitatu. Zano PF iri kuchemawo kuti zvirango zvakatemerwa nyika nevekumadokero ndezvimwe zvezvinhu zviri kuwedzera matambudziko akatarisana nenyika pari zvino. Asi vanopikisa vanoti kutadza kutonga kweZano PF ndokwakonzera kuparara kweupfumi hwenyika nemamiriro akaita zvinhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZano PF vagadzira chirumhanzu pamwe nevakurawo nechihwai vanove mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube uye riri mubatanidzwa weMDC Alliance. Tatanga nekubvunza vachihwai kuti vanoti kudii nemashoko ekuti vanopikisa ndovari kukonzera kuoma kwezvinhu munyika.
Nyaya iri pano ndeyekuti kana wabika mbwezhu yako ukazoonekwa woda kundopomera vamwe wondotsvaka vamwe wondotsvaka kuti ndiani akonzeresa, kunenge kuri kutokonewa zvisingatarisirwi ikoko. Nokuda kwokuti tinozviziva kuti vanhu vari kutonga ndevapi, opposition haina, tingatoti MDC Alliance haina makii okupinda muhurumende. Vanhu vari kuvari muhurumende vanozviti vakahwina ndivo vane makii, ndivo vanotonga nyika, vanoziva pane chinhu chose nachose, ndivo vari kutitaurira kuti vachaita turnaround economy iripo. Isu hatisi kurwisana navo isu, isu hatisi kuda kuti vanhu vapandukire hurumende. Vanhu kana vazvifunga kwavazvifunga nekwavazvifungira nemafungiro avazviita kana kuti strategy yavada kushandisa, ndivo vachaita izvozvo. But umwe noumwe anomira nerake, isisu pare zvino mashoko atiri kuramba zvakasimbara.
Vachirumhanzi, munotiwo nenyaya yekuti vakarwa hondo yerusununguko nevamwe vari muzano PF vari kupomera vemapato anopikisa ndo vari kusunga zvinhu?
Chokutanga ndiri kuti hapana pasi pedenga muroyi akafa akabvuma uroyi hwake. Hakuna mbavha inofa yakabvuma kuti imbavha. Inenge chitoti vanonditi ndakaba, vanonditi ndini ndiri kuroya. Izvi zvinotaurwa neumwe wedu ari muZimbabwe vari kuMDC Alliance, zvinhu zvinoshungurudza mhomho yeZimbabwe. Nyaya inotaurwa namawo veterani, zvinhu zvinozikamwa nyika yose, zvinhu zvinozikamwa musadhiki yese, zvinhu zvinozikamwa muAfrica yese, kuti MDC yakapleya a big role pakaita kuti America itipe nyaya yamasanctions. And vamwe vacho vanotodada nazvo nanhasi uno, tisati tapinda maelections vaitodada nazvo kuti muchaona kana mukasavhotera isu masanctions haabvi. Now mubvunzo ndo unoti kana uchiti masanctions haabvi, uri pane zvipi panguo dzatarubva?
Vacho hai, munoti mashoko ari kutaurwa navachirumhanzi
tingangoswerera tichizama kupumhana uroyi, asi zvinozikamwa. Nyaya iri apa ndeyekukonewa. ZANU PF inoti yakahwina sarudzo, asi tiri kutika zvamakati mune nyanzvi nezvikwanisiro isu hatisi kutaura shuagari kutaura iso kutikuanzi kwanzi Amerika ina ndito siwa kainda kwa Amerika iko kuka na hariko chandiri kungo siwa ndecho kuti pane bilateral ishu pane nyaye nyika mbiri yema sanctions kana eri yema sanctions kana ziri nyaye zana zidera zavari kutaura wakainda iko kuka na nasi mkanditaura kutindewe kwedu andiwa asiri andina kumbo vavona andina umbo vona soku deru afisi nunzo wala chungo vovora wala chitaura nyaye kuti isi suvano MDC wakainda ikoko wakaru wa wondo yuru sununguko wane kodzere kutaura asa wana kodzere kutaura nema kuzo vipi isi so kuti kwa
ndigai vajiwa hai lafuma regaiti sana ngurewa chiwa ipapu kuti Ruzhinji rweZimbabwe rutibatsire muno kufunga tiri kuti masanctions achiitwa aya kana kuti bumbiro romutemo rakaitwa neAmerica rakaitwa navamwe veMDC Alliance ndo zvavakandokumbira izvozvo
vacho hai mamirira akaita zvinhu ari kurwadza even kana nengo dzenyu dzeMDC Alliance
MDC Alliance kana kuti opposition munyika haina chokuita na masanction chinhu chatinoziva chiri pachena ndochokuti nyika yaparara ne corruption vanhu vari kubatwa vachitongwa iko zvino vakawanda vacho tinovaziva vari vanhu vezano PS
mashoko enyu yekupedzisira vachirumadzu muchipindura izvi kutaurwa navachiwai
dambudziko ratinaro ndorokuti hatidi chokwadi hapana chakaipa chinotaura maworld veterans vachiti MDC Alliance yakonzeresa kuti upenyu hwemuzimbabwe ndizviome ndo zviripo izvozvo
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu PF vagadzira chirumhanzu manzwawo zvakare kubva kuna vakurawo nechiwai vanove mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube uye riri mubatanidzwa weMDC Alliance vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Panonzi pane kunetsana kuri kuitika muMDC Alliance kumasvingo zvichitevera kuvhoterwa kwakaitwa mumwe kanzura weZANU PF kuti aite mutevedzeri wameya weguta. Iyo MDC Alliance iine makanzura akawanda muguta iri. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vamwe vatsigiri vanoti makanzuro akavhotera munhu weZANU PF anofanira kudzingwa mubato nekuti vakatengesa. Asi vamwe vachiti hapana chakaipa chero munhu achigona kuita basa raakasarudzirwa. Vakoleni maboke MDC Alliance ndio vakasarudzwa kuita meya weguta remasvingo. Wellington Mahwende veZANU PF vakaita mutevedzere wameya weguta. MDC Alliance ine makanzura manomwe uko ZANU PF ine matatu. Asi vaMahwende vakakunda amai Serina Maridza nemusarudzo nemavhoti mana. Mumwe mutsigiri weMDC Alliance Muzvare Alaika Time vanoti makanzura akavhotera ZANU PF akarasa gwara remusangano wavo nekudaro vanofanira kurangwa nebato.
Haina ndina kuona chakanaka ipapo ino. Vakatoreswesa, vakaresa kumaka, vakatoresa maitiro avakatoita, vaifangwa kungofamba separty 1. Vaifangwa kungosarudza mayor weMDC Alliance, deputy weMDC Alliance, maportfolios ese aifangwa kungoenda kuvanhu weMDC because vanhu vakakwana vari 7. Hapanga budi deputy mayor pavanhu 7, vanhu pavanhu veZANU PF 3, weMDC Alliance vari 7. Pobuda deputy mayor weZANU PF. How come? Vakatengesa. Vakatotengesa. Vakatoshanda mari kana stand chaiva niko vakapiwa.
Izvi zvatsigirwa namuzvare Ruth Mavedzenge. Avo vati makanzuro akaramba kuteerera zvakanga zvasungwa nevakuru veMDC Alliance vatengesi. Asi vamwe vatsigiri vataura neStudio 7 vakaita savaMorgan Spanda vanoti hapana chakaipa kuvhotera munhu weZANU PF achiti zvinoratidza kukura mune zvematongerwo enyika uye zvinobatanidza vanhu kuti vashandire guta pamwe chete.
Asi zvakaitika razvo ipapa zvakaitika rapanapa. Ndinoona kuti pamwe zve zvakangonakavo sezvo avo vachirongavo vakuru avo kuti kwai vanhu ngavabatana ndedika. Saka handivoni kuti vanhu vangapokana panyaya dzakaita saizvozvo. Sezvazviri saizvozvo sokuona kwedu samapoliticians hatifani tikwere tichingozvopokana tiri pasi kuno nenyaya dzokuti ko sei uyu Mahwende apinda kuita deputy mayor andidi. Ko kana pakazogadziwa kumusoro kuya kuyo andidi avo vakazouyavo vakativo a isitabatana kumusoro kokunokuzaswe kwakamera sei.
Asi vaStephen Natare vanotiwo havaoni chakaipa kuti makanzura avo avhoterere rimwe bato kana vachiona kuti vanogona kuita basa. Vanotiwo mapato afanire kupindira mumashandirwo ekanzuru.
Ne politics hazvinei nepati hazvinei nechi. Kana achinge ameya ameya womunhu wese weguta rose kusumudzira guta rino rose kuti ari kushanda paputika mvura paita chii paita chii zvese meya anenge akumirira.
Vamaboke vanoti vachashanda nemakanza ose zvakanaka vasingatarisi kuti munhu anobvepi nekuti kana munhu wasarudzwa unomirira vagari vose. Vati vatove mubishi rekuona kuti vagadzisa dambudziko remvura sechinhu chekutanga pakuita basa ravo.
Takatotinonokera nokuti mudhorobha mune zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Asi chokutanga ndechekuti ndoda kusimbisa kuti tigadzise dhorobha iri zvoda kushanda pamwe chete semujuru. Tochikangamwa kuti wabva kupi, wabva nekupi, toshanda semhuri imwe chete kuti tihwine chinangwa chokuti dhorobha redu rinake.
Zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mumamwe makanzuro akatorwa neMDC Alliance munyika yose zvichitevera kupesana kwemakanzuro aya pazvinhu zvinenge zvichidiwa neMDC Alliance. Sachigara kuMDC Masvingo vaJames Gumbi vanoti makanzuro anofanira kuziva kwavanobva. Vanotiwo kana vachiita basa ravo mumakanzuro vanofanira kuziva gwara rebato uye kudzadzisa zvisungo zvinobva kumuzinda webato. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika. Tanga tiri kutarisa zvabuda padande mutande reFacebook neTwitter apo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vabvunza vatsigiri vavo kuti vanoona waro rebato iri wakamira sei. Tanga tichitarisawo zviri kubuda kuBulawayo uko vamwe vari kutsika madziro vachiti vanoda kuti meya vachagadzwa muBulawayo mangwana vange vachibva imomo muBulawayo. Ngaitende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Ndinonzi etwo mutero ndirikutaura ndiri kuNamibia.
Taurai tinzwe mukoma.
Ndida kutaura panyaya yekutanga yekubhurwa yaniya yekubhurwa. Ndinoona sekuti nyaya iyo yekubhurwa yekudhimanda kuti vanoda chete mundevere havadi mushona. Ndinoona sekuti haina kutwasuka. Inopa kupatsana kwemarudzi munyika. Ndopinda pane yavachamisa zvavanyora patwitter kuti kotipei muono yenyu ramangwana redu. Muono wandinopa vachamisa ndewekutiko ngavapinde muGovernment of National Unity navamunangagwa. Dzimunhengo dzeMDC dzipiwewo zvigaro zvemaminista vachamisa vatiwo chinzvimbo chepamusoro muhurumende iyoyo. Chikuru chatinoda ndechekuti nyika yedu ifambire inde mberi.
Muri kutaura naWashington Muhlaba from Johannesburg Springs. Unogura nani sisi mazera zvitoshikira ikoko. Ndongonzwa kuti vari kuti hanzi vari kuda kuti vaNelson Chamisa vauye vazoita hurumende yemubatanidzo. Asi semaonero edu isu toti hurumende yemubatanidzwa kwete. Vanofanira kutanga vataura chokwadi chakaitika pamaelection kuti hano Chamisa akawina. Then kwakuzotangira ipapo kuti zvichizotanga kuchizotaura ipapo vachienda kumberi.
Mutaura naBenedict Ntenga ndiremu Harare kuwadzana. Hatiri kuona zvinhu zviri kutochinja zviri kutokwira. Fiyo yachabatika. Maprize haagona up. Some of the shows in our shows hamusina chinhu. Ndioni iyi zvanenge zvichienderera mberi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa basa rakatarisana nevanhukadzi vari muparamende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Kanzuro yeguta reHarare inoziya zvakakosha zvinofanirwa kugadziriswa muguta iri pamazuva zana ekutanga kubva patoreswa mhiko makanzura. mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vashika nasi munyika vachibva kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Dare High Court mubulawayo rinotambira chikumbiro cheMDC Alliance chekuti ite musangano wayo isingarambidzwi nemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Chris Gande.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.